manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 7 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Robert Job Scala nemhosva richishandisa mutemo wakabviswa nematare kare uchinzi unotyora bumbiro remitemo. Nyaya yekuti vanhu vatongerwe rufu here kana kuti kwete yokonzera gakava munyika. Tichakupai zviri kubva kuIvory Coast kumitambo yeAfrica Cup of Nations. Iye ndiyo mimo ya msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vaimbova mumiriri wezengeza west mudare reparamende vajob scala vabatwa vaine mhosva yekunzi vakataura manyepo Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo washandiswa kuvabata nemhosva hausi mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Ferris Chakanyuka vati dare rawana vasikana vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa 2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Asi mumwe akambobatwa nenyaya iyi mutori wenhau Hope weChingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusoro-soro munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 yeCriminal Law Codification and Reform Act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo rimwe gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vakambosimudza nyaya iyi mudare
takaisa chinyunyuto ichi choku pamberi pedare tichiri zivisa kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court rakati mutemo uyu haufanire kunge uri mumutemo yemuZimbabwe tikaudza zvakare dare kuti nekuda kwaizvozvo zvaisa kodzera pabumbiro redu remutemo kuti vasikala vatongwe kana kubatwa nemhosva iyoyo dare harina kubvumirana nesu rakati mutemo wakazvigadzirisa wega mushure mekunge maiswa rimwe bumbiro remutemo
amai Chakanyuka nevachuchusi vakaramba kutambira kurudziro yekuti nyaya iyi raswe vachiti mutemo wainge wawandudzwa asi pasina kupa humbowo hwekuti izvi zvainge zvaitwa sei mutonga ati mashoko avasikala aipa kuti mapurisa ashorwe zvakanyanya nevazhinji vabva muvati havagutsikane nemutongo wapiwa uyu
tapinda mudare yemasikati ano apo dare rapa mutongo waro panyaya yatanga tafambira yavasikala dare rati iro vasikala vabatwa nemhosva yokupublisha kana kucommunicata mashoko enhema anopeshedzera mhirizhonga munyika vati nekuda kwekuti Facebook account yakashandiswa yakanyorwa zita ravo uye zvakare inotaridza chiso chavo zvinofanira kuti munhu wese ari munyika azive kana kugutsikana kuti iFacebook account yavasikana tinongogashira sekuuya kwawaita hatina zvatingaita hongu hatigutsikani nawo tiri kunyunyuta pamusoro pavo hatifunge uye hationi sekunge mutongi anyatsoongorora nyaya inomazvo hatisi kuona sekunge mutongo uyu unokodzerana nezviri pamutemo
vabva muvatiwo vachadzoka kudare musi wa12 kukadzi kuti vaise zvichemo zvavo pasati paturwa mutongo vasikana vachapiwa chirango ichi vachibva kumba mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaJeff Chaitezvi vashora kubatwa nemhosva kwaitwa vasikana vachiti havagutsi kane nemutongo wanhasi
nyaya yakushandisa kunyararidza varume nezvematongerwo enyika kuyanya mapato anopikisa. Tulikuona tungamiri mapato anopikisa. Wari kupiwa mitongo achinzi wari wabatwa nemhosva panyaya dzimwe dzekuti kana dziri dzavo dzichiitwa kubato rezanupf kune vakarerekera kuzanupf inyaya dzekuti hadzitomboendeswa kumatare dzinotongorasirwa ipapo.
Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vanoti hurumende haipindire mukutongwa kwenyaya. Magweta vasikala anoti achapikisa mutongo uyu kudarira pamusoro rehigh court. Vaimbova mumiriri wemount pleasant mudare reparamende muzvare fadzai mahere vakabatwa nemhosva imwe chete yabatwa nayo vasikala vakanzi vabhadhare madhora mazana mashanu ekuamerica vari kupikisawo mutongo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita sere Amnesty International atambira nemufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wekutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo hurumende ichiti unombunyikidza kodzero yekurarama ya vanenge kana vachinge vapuwa chirango ichi. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nezoro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJen van Muswere vakazivisa kuti matanho akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavapapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mucheri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanira kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda nemboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tichangise chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzavapapo, tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhiliva munyaya iyoyo iri pachirungu, an eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambiziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepabori retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wechikuona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwedzi mitatu yakadaro. Sezvo taane kuwirirana kuti parliament iri kubvuma, government iri kubvuma, tikuona kuti mutemo unogona kubudirira nemwedzi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore makumi maviri nerimwe 21 years nemakore makumi manomwe 70 years. Madzimai kunyange vari mhondi havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiyo dzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika ichiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change nasi chadoma vaClifford Hlatshwayo kuti vave mutungamiri wacho mudare reparamende. VaHlatshwayo ndivo zvakare vanokokera nhengo dzechikwata ichi mudare reparamende. Chikwata ichi chinoti chaendesa tsamba kudare reparamende. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda kuti tinzwe kuti vapiwa tsamba iyi here kana kuti kwete, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamwe vakarimara vakawanda vari kuchema chema kuti zvipatara hazvina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekurapwa. Mutoro wedu nhau Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Mamwe matambudziko ari kusangana nevanhu ava anosanganisira kushayikwa kwezvivakwa zvinokwanisa kuti vapinde muzvipatara zviri nyore kana kuti maremps. Kushayikwa kwevashandi pazvipatara vanogona kutaura nevasingagoni kutaura kana kuti sign language, uye kushayikwa kwezvinyorwa zvebreu zvinokwanisa kuverengwa nevasingaoni. Mumwe mugari wemuHarare akaremara vaenergy mutero vati kunyange mutemo wenational disability policy uchisungira kuti vawane kodzero idzi, izvi hazvisi kuitika.
Mutemo uripo muzvinyogwa zvose zvehurumende, asi dambudziko guru riripo chinhu ichi chiripo pakungokunyogwa asi kuita hapana. Nokuti ukaenda muzvipatara zvizhinji zvinokwanisa kubetsera isu vakaremara hazvipo. Mabreu hakuna, vanogona kuinterpreta sign language chaiko chaiko hapana.
Mugari wekumasvingo ane usope Agnes Gurune anoti ari kushushikana nekuti kuzvipatara zvehurumende hakuna mishina yekuongorora gomarara repaganda.
Regaitaure ndichi zvinongozikamwa kuti isusu skin yedu it's very vulnerable to skin cancer. Ndo dambudziko guru ratinaro. Saka challenge yatinayo ndeyekuti skin cancer iri kunetsa kurapa muno muZimbabwe. Hatina mafacilities okuti tinokwanisa kurapwa, ndochokutanga.
Vamwe vakaremara vanoti pavanobatwa nezvirwere zvepabonde vanonetsika nekundotaurira vashandi vekuzvipatara avo vasingagoni mitauro yavo, izvo zvinozoita kuti vaende nevabatsiri avo vanozopedzisira vaziva zvakavanzika kwavari. Vanoti vakaremara vanobata zvibharo, vamwe vachinyara kuenda kuzvipatara kuti vapiwe mishonga yekudzivirira zvirwere kana pamuviri, vopedzisira voita vana vasina vana baba. Vesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzare vungaitinarwa vanoti nyika ine mitemo pamapepa chete yekuti vakaremara vawane kodzero mukurapwa muzvipatara zvehurumende, asi izvi hazvisi kutevedzerwa.
Tiri vachingotaura kana izvozvo zvekuti mapublic institutions kunyanya zvipatara zvachona izvozvo ngazvive zviri accessible, zvine maremps, zvine kuita kuti munhu wese akaremara ange achikwanisa kupinda muchipatara achinowana maservices. But tiri kuona kuti hazvipo on paper, yes, zviripo.
Izvi zvatsinirwa nemumwe anorwira kodzero dzevanhu vakaremara vaHenry Chivanga vachiti mutemo wenational disability policy wakaparurwa nemutungamiri wenyika mugore ra2021 unosungira zvipatara kugadzirisa zvikwanisiro zvese zvinoita kuti vakaremara varapwe, asi izvi hazvisi kutevedzerwawo. Chikamu 3.7.2 chemutemo uyu chinoti vanhu vose vane hurema vanofanira kurapwa munyika pachena, uye zvipatara zvive nezvikwanisiro zvese zvinodiwa nevanhu ava. Mambo Mugadu vekwanyika vanhu mudunhu rekumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanoti vanhu vakaremara kumaruwa vari panguva yakaoma sezvo zvipatara zvizhinji zviri kure uye zvisina zvikwanisiro zvevakaremara.
Mukatarisa vane mawheelchairs haagoni kufamba kwenguwa ya kareba mdaste wani makrachis awago nukufamba kwe distance wachinda kune maa clinics pangwechete one wasinga one saka tinuta rizirauti paka ito urungwa kuma mobile clinics zinobona kubatsira zukurusei kuti wani wawo waka mchizwe utano kwa awo
Manu vanotiwo vakaremara kumaruwa havana ruzivo rwekuti pane mutemo unoti vanofanira kurapwa pachena vachiti hurumende inofanira kuita zvirongwa zvekuvazivisa nezvekodzero iyi vanomirira vakaremara mudare resenate vaishmael zulu vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vakaremara varapo pachena vari kushayiwa mishonga muzvipatara zvehurumende vozonzi vanotenga kuzvitoro zvemishonga izvo zvinodhura
asi chinonetsa pamaamtos ndechekutizvo unoona chiremba ugonyererwa mushonga kauti yatinoti prescription zvozonetsa maendero kuti unozoshaya mushonga yacho inenge zvoda kuti unotenda kuma pharmacy ma private pharmacy panze
Gurukota rebazi reutano Dr. Douglas Mombeshora vakati tibate munyori mukuru webazi ravo Dr. Aspect Bwaunganidze avo vakati tiise mibvunzo kuWhatsApp asi havana kupindura kwemazuva matatu apfuura zvimwe chetezvo nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri Zimbabwe iri pakati penyika shoma dzemuAfrica dzine mutemo unoremekedza kodzero dzevakaremara Zimstats inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 914,287 vakaremara munyika yose Nakamira Studio 7 Masvingo, Tini Godfrey Timba.
Bazi rinoona nezvemafambisirwo emhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mafuta ekufambisa dzemotokari edizel nepeturu akwira mutengo. Dizel rakwira nesendi rimwe chete remadhora ekuAmerica kuenda pa $1.67, peturu yakwira nemasendi manomwe ekuAmerica kuenda pa $1.64. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi zvinogona kukonzera kukwira kwemitengo zvakanyanya. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nekutengesa mugwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Aiwa zvinototikanganisa kukwira kwemitengo iyi ndinofunga mukaona mamiriro anenge akaita mashandiro atakaita ndeyekuti tinoda kuti tikwanise kuendesa maproducts edu zvitengeswa zvedu kubva papoint A kuenda papoint B tinoda motikari kazhinji kwacho mota idzi dzatinoseenzesa imota dzatinenge tahaya kana kuti mota dzinema private citizens vanenge vatibatsira saka kana zvato mitengo yemafuta yakwira sezvizotorwa kuti naivo mitengo yavo yekutitakura yekutibatsira kuti timuvhise maproducts edu vanobva vatokwidza saka zvichati afekta nenzira yakakura chose mukatasa ivheni vari mucross border trading kuti vafambe vaende kumabhodha vanenge vachikwira mabhazi zvova kuti mabhazi aya achakwidza mitengo vachingotransfera kumitengo iyi kwatiri semainformal traders nekuti vakwidzirwawo mafuta.
Ipo pano kwira mitengo yemafuta kudai panomboitawo here mikana yekuti muiso muono wenyu pakukwidzwa kwazvo.
Ndoo chinenge chiri zvatinenge chitochemera kuti vasati vagadza mitengo minyuwana yakaita sei vakagara pasi nevanhu vatinenge vachizoaffectwa nazvo vanogona kunzwawo mashoko ekurudziro yekuti zvoitwa sei zvino kana pasina kumbogara pasi vachingoita madecisions ari ega zvinotibata isusu nekuti tisu pekupedzisira tinenge tiri affected nemadecisions akadaro
kuri kuwana mukana mikurudziro yenyu inenge ichiti kudini panyaya iyi.
Tinokurudzira hurumende tinokurudzira ma ministries ese anenge achiita madecisions ekukwidza mitengo ingava yepeturu ingava yechero zvekudya ngavagarire pasi nevanhu vanzwewo kuti vanhu vane mafungiro api.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. tine urombo kukuzivisa iva tereri kuti kutanga musi watikofu kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero vari kutsigirwa neIran vanonzi vari kuramba vachikanda zvombo kurwisa America neshamwari dzayo Middle East. America, Britain nedzimwe nyika dzainge dzamborwisa vanopfurikidza mwero ava dzichivapa yambiro yakasimba mushure mekunge vauraya mauto eAmerica matatu kuJordan. Asi vari kutsigirwa neIran vari muIraq, Syria neYemen vakarwisa zvakare mauto eAmerica neshamwari dzayo katatu kubva musi wechishanu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapere anonzi arura kuKenya uye auraya mumwe murume akakuvadza vamwe vanhu vaviri pedyo nechikoro chepamusorosoro cheMultimedia University zvapa kuti vadzidzi vavhare migwagwa vachiratidzira kuti havana kuchengetedzeka. Mumwe mudzidzi anonzi akarumwa. Chikoro ichi chiri pedyo neNairobi National Park inochengeterwa mhuka. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tine hurukuro navafarai madamombe vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East vachishanda sacredit controller pane imwe kambani huru inoita zvekubheja mitambo muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yandinoshandira kunobhejwa mitambo yese, kunobhejwa manhamba zatora mukurumbira nekuZimbabwe nekuZimbabwe uko. Maloto aya, bhora riripo rinobhejwa, mabhiza anobhejwa, cricket inobhejwa, tennis inobhejwa, hakuna mutambo usiri kubhejwa kubasa kwandiri kuenda uko.
Iro basa ramuri kuita ibasa ramaiita muri kuZimbabwe here kana kuti ibasa ramakazodzidzira masvika muSouth Africa?
Vakandemire, basa ra credit controller iri handina kuritanga muno. Ndakari tangira kumusha kuHarare kwataka ngatichishanda uko. Ndiri kumusha ndakadzidza zveaccounting. Saka patakanzvera mabhuku eaccounting ndakaguma ndaenda mudepartment recredit control mukambani yandaishanda. Saka kuda kuti basa iri handina kuritanga muno. Ndakabva naro kumusha kuZimbabwe kuHarare kwandakashanda kwemakore akawanda kwazvo ndiri credit controller ndichishandira telecoms company. Kwemakura akatoverengeka.
Chii chakaita kuti munge muchienda kuSouth Africa muchibva kuZimbabwe?
Chakaita kuti tiuye kuno kuSouth Africa kuJohannesburg vajonga harusi rugare. Takanga tiri kumusha uku tichishanda zvakanaka kwazvo. Asi nyika yakasanduka ajonga, zvinhu zvikatanga kurema, mitengo yezvinhu ikatanga kuita muramba mhuru, mari dzevana vechikoro dzanga dzisisabhadharike, chikafu mumba kwakwa kungotarisana nemeso. Saka zvinhu zvakaoma, zvekuoma zviya zvekuti takaona kuti tikaramba takagara semunhu wechirume unouraya mhuri nenzara, dzamara tati regai tiyambuke mhiri kwaLimpopo. Ndozvazotisvitsa kuna Ajonga gore ra2007 ndopandauya kuno kuJohannesburg.
Mune machallenge amuri kusanganawo nawo here mubasa renyu?
Ichokwadi, tine machallenges atinosangana nawo mukushanda. Zvagara zvakadaro kuti kugarisana nevanhu vasiri verudzi rumwe chete sandinyore. Asi nekujairana, tajairana, yo vakujairawo kuti idziri hama dzedu sichijairawo. Asi pane pamwe paunoona kuti apa sandizvo.
Mune vamuri kusimudzirawo here vamuri kushanda navo vangava kuZimbabwe kana iko kuSouth Africa kwamuri?
Ichokwadi, ichokwadi, ukasangana nemunhu kuno usiri kumusha ndiyo hama yako chaiyo chaiyo. Saka tinavo vatiri kusangana navo tichikurudzira vamwe tiri kuvapo ruzivo rwebasa vanenge vauya mumabasa umu vanenge vachitsvaga mabasa tinovapo ruzivo kuti zvinofamba sei zvikuru sei basa redu remakaunziri. Ndinavo vanotori nechitsama vandakarairidzawo kuti basa rinoshandwa uchidai mumatinoswera mumabasa.
Mune tarisiro yekuzodzokera kumusha here munguva pfupi inotevera muchinoshanda muriko kana kugarako?
Vajonga kumusha. Tarisiro yekudzokera kumusha hungu iripo. Chiri kurema chete kumadzokerere kumusha, nekuti nhau dzekumusha dziri kuramba kusangana zvekuti ungafunge kuti ungazorarama sei. Pari zvino hationi tichidzokera, nekuti zvinhu zvacho zviri kuratidza kuti hazvisati zvadzokera panzvimbo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva
vatigere navo muno, shoko rangu nderekuti tisakanganwe kwatakabva, kunoo kutakauya kuzopotera. Saka ngatishandei tichiziva kwatakabva, nekuti ndiko kwatichadzokera. Kuda kana kusada, Jonga, kumusha tichadzokera. Saka ndiri kuti kuvana veZimbabwe vari muno muSouth Africa, ngatishandei tichidzokera kumusha, tivake misha kumusha uko, titsvage pekugara pekuzonogara nemhuri.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFarai Madamombe vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kuenderera mberi nhasi kuine mutambo wesemifinal uri kutambwa iko zvino pakati peNigeria neSouth Africa. Kwapera maminutes makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 minutes achiri mangange South Africa 0 Nigeria 0. Pane umwewo mutambo uchatambwa na10 manheru ano pakati peIvory Coast neDRC. Mukuziya nezvemitambo iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuIvory Coast.
Kusi kufambisa nzira dzese dzakazara vanhu, chandiri kuona vanhu vakapfeka matisheti eorenji kuzvikadzika Ivory Coast iri kutamba nhasi. Saka munhu wese auda chero vasina matiketi okuenda kustadium vane bhari kuonera padhuze nestadium vakaiswa mascreens. Saka it's beautiful, asi there's a lot of tension because maivorians vari kuda kubudirira kuti vasvika uku kumafinals.
Tinoona kuti pane mutambo weSouth Africa neNigeria mutambo wokutanga, ivo vekuSouth Africa vabuda here uyezve vekuNigeria vabuda here, zvakamira sei?
Ndiri kunyanyoona vekuNigeria nekuti mapfekero avo ubva watomboona kuti vaNigeria, nendikutoona maflag mapfekero. VekuSouth Africa ndisati ndati kuona vakati asi Nigeria ndofunga ndingati vanogona kutoita half stadium, nekuti obviously Ivory Coast iri muWest Africa iri padhuze neNigeria. Saka Nigeria yabuda chaizvo kuuya kuno kuIvory Coast.
Takatarisa iwo mutambo iwoyu weSouth Africa neNigeria, unoonawo sei iwe semaonero ako nekuteedzera kwaunoita navo?
Kutaura chokwadi, Nigeria haisi timu yekutamba nayo, and kubva nezuro patatambozosimeni ari kurwara yapapambori nevanhu vanga vachikoita makumati ngekuti ndofunga South Africa inobudirira. But ezvino osimeni naLookman zvavaripo vese, ndinoona kunge Nigeria ichabudirira.
Tombotarisa zvakare kuti kune mutambo weIvory Coast neDRC Congo, unoona uyu uchizofamba sei?
Munongoziva kuti kana munhu uchitamba mupamba pako, energy yaunopiwa, simba raunopiwa nevanhu vako, chero pakuimba national anthem paipe, ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirira nenyaya iyoyo yekuti vari kutarira pamba pavo, and vanhu vakawanda vanenge vakazara kustadium vanhu vekunoku. Saka ndinoona kunge Ivory Coast ichabudirirawo because of that.
Muzvare Josi Mahachi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muIvory Coast, vange vachitaura vari parunare muIvory Coast makare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Vateereri, mutambo uyu pakati peNigeria neSouth Africa achiri mangange 0-0 kwapera iko 27 minutes. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutaura nezvemitambo yemasemifinals eAfrica Cup of Nations iri kutambirwa kuIvory Coast iyi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana okutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp namba zedu zinoti 001-202-465-0318. Sazongo edi apira regaiti mbotari samsore inaosha kare. Dare Robert wa Jobs Kalane Moswa richandi samtemo wakabiswa ne dare repamsoro soro reconstitutional court. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Hanuko ni kene mfaro ndinwe New Blessing Zulu ndirimu Washington DC. Doksi ya minantunga mili nkomo munaudze isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kuNhlolanja 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We have just come from getting the judgment against Job Scala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account, it should lead everyone to believe that his account is done under that post.
Oke wamela izenge za West edalele parlamente ekubandla eliphikisayo ele TRC umnumzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook inkantolo kamanti namuhla yona isebenzise umthetho ongasekho emabhukwini emithetho yelizwe.
Ukudula kwemafutha ezimoto kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimoto ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokhu kubathengi.
Amafutha ezimoto asekhwelile okuyinto ingcwethi ezithi kuzabangela ukukhwela kwezinto ezitolo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu Amnesty International yamukele ngenjabulo isinqumo esethulwe nguhulumende weZimbabwe esokuba kwethulwe umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa esedeath penalty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wamela isigaba sezenge za West edalele parlamente ekubandla eliphikisayo ele TRC umnumzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook ngumthethwandaba kamanje eHarare namuhla wona usebenzise umthetho osowesulwa kudala inkantolo ye High Court. Lokhu kwenzakala kungesuku zatshwala uSikhala ephume ejele lapho akade evalelwe okweminyaka phose emibili ngemva kokukhululwa kwelinye icala. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UMantshi uFelix Chakanyuka uthole uSikhala elecala kudaba lapho abikwa wasebenzisa inkundla eFacebook ukuloba ukuba kulomntwana owayebulewe lipholisa ebhathilwe ngunina emhlane. Igqwetha elimela uSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhla.
So we have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account and his face appears on it, it should lead everyone to believe that his account is done under that post.
Sesiphiwe isinqumo utholakale elecala lokukhuluma amanga. Lokhu kuthiwa ngoba ibizo lakhe lobuso bakhe butholakala ku Facebook nguye owenza icala leli.
UBhamu wazi ukuba uSikhala uzakuya ngekhaya lanxa abathuthisi bakahulumende bebefuna ukuba ahle avalelwe namhlanje.
The prosecutor made an inquiry whether he should remain in custody or be taken into custody. They did not make any application for accused to be remanded in custody following his conviction. So the court made a determination that his bail continues since he has already been on bail on the matter, and there was no breach of his bail conditions.
Abathushisi bakahulumende bebefuna ukuba abuyele phakathi ejele, kodwa idale lithe njengoba ubevele ele bail ungcono abuyele ngekhaya.
Usikhala uzaphenduka emthethwandaba ngomvulo weviki ezayo, lapho amagqoda akhe akhangelelwe ukuzama ukuthi engaphiwa isigwebo sokuhlala ejele njengoba ehlale khona okwesikhathi eside. Icala usikhala alitholakale elalo yilo elatholakala lilomkhokheli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, yena owaphiwa isigwebo seminyaka emine kodwa waphika inyanga eziyisithupha andubana idale le-hayikhoti limkhulule. Akwaziwa ukuba usikhala owahlala iminyaka efika phose emibili esejele esethiswa icala lokutshotshozela udlakela wakhululwa ngeviki edluleyo uzahlawula isibambiso na kumbe uzahle abuyele ejele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA solukhuphule intengo yepetulo ledizili. Intengo yedizili ikhwezwe isuka ku-US$1.66 isiya ku-US$1.67 ilitha ngayinye. Iphetulo yona ikhwele isuka ku-US$1.57 yaya ku-US$1.64. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwempahla yezinto ezitolo. Kokuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi umnumzana Efi Dlela Ncube ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwamafutha ezimota ngalesi sikhathi intengo yezinto ivele ikhwela ledola leZimbabwe lisiwa kangaka kuza kwenza ukuthi intengo yezinto zonke ikhwele njalo kakhulu okwedlula lokho kade kuyikho khona. Ngokuba ukudula kwamafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho-ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokhu kubathengi. Kufike ke sekudula ithukela amahlamvu isinkwa lakho konke lokho abantu abakudingayo. Yinto ezababuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe abavele bephila phakathi kobuyanga lendlala engaka, ikakhulu sibona nje njengoba kungavunwanga kungelalutho oluzaphuma emasimini nxa izinto zilokhu ezikhwela zisiya phezulu. Kusho khona ukuthi abantu bayaphila kanzima okwedlula lokho abavele bekuphila.
Sizwe umongameli welizwe umnumzana Mnangagwa esithi yena baza kuba le ndlela ezintsha ezizakhutshwa ku-monetary policy eziza kuba zisipha isisindo imali yeZimbabwe. Ubona sengathi kungaba lokuzaphathisa na okungaphuma ku-monetary policy le.
Ezomnotho ziyalungiseka ngamacebo asebenzayo, kodwa lawo macebo amele asebenze ukulungisa okwezepolitiki kulungiswe njalo kwezomnotho. Ngokuba ezepolitiki ziyangenela kwezomnotho, ezomnotho njalo ziyeyama kakhulu kwezepolitiki. Kuqakathekile njalo ukuthi kungazanywa lokho sokwazanywa kwehlula endulo, kodwa kubuye amacebo amahle amatsha asebenzayo azasebenzela abantu. Kumele kukhangelisiswe konke okwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangayithembi imali yeZimbabwe, okwenza kusilele imali yangaphandle, okwenza kukhule umkambo omnyama, okwenza kube nzima ukuthola imali yangaphandle emabhanga, okwenza nje vele izinto ezinenge eziphathelene lemali zingabilula ukuthi zisebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka indlela ebanzi yokukhangela ezomnotho kulaleyenziwayo kwamanje.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezenotho. Ungumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Ubexoxa loTaboka Ncube weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi yamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokwethula umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa umuntu otholakala elecala ese-death penalty, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale labaphathi ntaba bakahulumende iCabinet yazise uZulu ngemva komhlangano walo izolo ukuba eleZimbabwe seliza kuba lomthetho ozakwenza ukuba kungabi lomuntu ogotshelwa ukufa i-death penalty. I-Amnesty International ithi lesi sigwebo sephula amalungelo oluntu njalo senziwa ngochuku olukhulu okumele sikhitshwe emthethweni emazweni wonke womhlaba. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano eHarare obona ngomsebenzi wehlanganiso le eZimbabwe, unkosikazi Nokholo Machazi uthe bayamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu. Sifuna ukuthi umuntu kagwetshelwe isikhathi angene entolongweni, agwetshelwe isikhathi kwazi ukuthi ngesikhathi esinje uzabe esehlelekile. Njalo ukwenza njalo kwenza sikhangele sithathe isikhathi sethu silungise amajele indlela amingawo. Ukwenza ukuthi sibone ukuthi ijele nxa umuntu ephakathi aso ndlela yokumpanisha nje, kodwa indlela yokulungisa indlela aphilisana layo labanye abantu.
Unkosikazi Machazi uqhubeke esithi emhlabeni wonke jikelele amazwe aqhubeka esesula umthetho wesigwebo sokulengisa.
Bangagwetshelwa ukufa ngoba laloba usuwephula umthetho ulamalungelo. So umuntu lo ulelungelo lokuphila into yokuqala. So kumele siqakathekise ilungelo lakhe lokuphila. Ukuthi kusenjalo ukubulala umuntu yindlela engamanga kuhle, yindlela engalunganga. Akula olamandla okuthatha impilo yomunye umuntu. Njalo sithi lo hulumende abafaka umthetho abalali ilungelo lokuthi bafake amandla komunye umuntu ukuthi athathe impilo yomunye umuntu laloba usugwetshiwe wenze icala.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jenifani Msweri uthi uhulumende ubone kufanele ukuba esule lesi sigwebo.
Approved the abolition of the death penalty and agreed that is the constant attracting death penalty options. Include where the murder is committed against.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende livumelane ukuba abantu ababulala abantu bengagwetshelwa ukufa kodwa behlale ejele iminyaka eminingi.
Umthetho lo uzasiwa edale lephalamende kunyanga ezilandelayo, okusho ukuba ungavunyelwana idale leli eleZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe aphezu kwekhulu 110 asekhiphela umthetho emhlabeni jikelele. EleZimbabwe okwamanje labantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 asebagwetshelwa ukulengiswa, kodwa eleZimbabwe lagcina ukulengisa izibotshwa ezilalesi sigwebo ngomnyaka ka 2005. Abantu abavunyelwa ngumthetho weZimbabwe ukuba bagwetshelwe ukufa bagoqela abesilisa abaleminyaka engamachumi amabili lanye 21 kanye lalabo abangakafiki iminyaka engamachumi lasikhombisa 17. Abesifazana kabaphiwa isigwebo lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nala nxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
UZulu weZimbabwe usemelele ngamehlo abomvu inguquko kwezenotho ekhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Yona athi ikhangelelwe ukuletha ukuzinza kudola lakuleli kanye lokumisa ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Umnangagwa uthe umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutjka baza kwethula amanyathelo okuqinisa idola leZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Kodwa nguquko bani uZulu angayikhangelela? Sixoxele ohlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Izoba market advice leader is never influenced by a formal mechanism like how government will then pronounce something and then formal market reacts to it or respond or go along that way. The informal market is going to survive on its own rules. And the only way out of this is to have a proper exchange rate, which is accepted by both the formal market and the informal market. And so, I see the number of people who are coming. We are under the map, but also just quote in the way which is not operated to each other and two longer nine. So, I'm going to get only 1 to 200,000. The American dollar will be equal to half a size. Or, I'm going to get the problem of the company, world producers, or China, Indonesia, Malaysia, or Japan, they all have a weaker currency. It's not a thing, but as long as we equal to the high, it's the only one to 1 to 1, the British pound. As I'm going to get the other thing, never return to the African, as soon as the year, still is alive.
Khuluma ngesingisi uMongameli Mnangagwa izolo uthe yena we shall soon be announcing the introduction of our structured currency. Okungamazwa ngani ayadida kancane lapha ukhuluma ngokuthi uzaletha imali entsha kumbe ukhuluma ngamanyathelo awokuqinisa imali abazawaletha.
Bazama ukuqinisa imali izindola. Ube wazi ukulumende na uMnangagwa babu uMnangagwa walethi imoto ukuthi izinto lapho zenzile njalo libe liyasetshenziswa eZimbabwe sithinge ku-15 wonke imali kai currency bakhona siyele ku-1 currency eyabizintona kodwa bekuphede kuyize ukuyenzwa ngezi-6 by 6.
Ubaba Mangutjka lo baba Mthuli Ncube njengoba sikhangelele nje ukuthi bethule amanyathelo lawa kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ikakhulu baba Mangutjka njengamxwayisa kakhulu inwana akavule ukuthi imandela policy ayinamandla amaningi kakhulu kwi-formal market ama-deepest market entebezini and lokhu bayinika abantu izindlela bakhela ipetroli kube idizel kwe-paral market ngokuzama ukucontrola i-exchange rate ngamamekanizimu e-monetary policy nanilanilayo abakwamukele badinga ukuthi yiphi rate idetebane nemarket ngabangavuma khonapho sekazi ukusebenza ubaba Mthuli ebuthole ukuthi uhulumende kaza le-discipline ngenxa yebhajethi imali basebenzi ngayo le-bhajethi engayeqi ubhajethi yakhe lale njalo uhulumende asibalise ukuthengisa indlela uhulumende wethu kufuze alide kuba afuna sisebenzisa izilidola laye kufuze alide i-vitalization of the zilidola ngosiba zinakathesi uhulumende ukuthi ufuna ukuya kusebenzisa izilidola kodwa amanye ama-charges akhe wayenza ngeyes dola onganiki i-confidence nakizi nje umuntu esestreeti ukuthi kwakuhulumende sithi zilidola kodwa ngabe zizinto efuna i-yes dola kuyenzakala njani.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi uselungise ingxenye yomgwaqo wenkayi efika amakhilomitha 2 kodwa abahlali balindawo bathi kunengi okusamele kwenziwe ngoba ukulungiswa kwalomgwaqo kwaqala ngo-1993 kodwa kulokhe kungakaphutshi. Imigwaqo eminenge emathebeleleni North le-South lakwezinye izigaba zelizwe ikusimo esibi okubangela ingozi zezimota kanye lokusilela kwentuthuko. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithambekele Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Abednego Bebe owayemela inkayi South edale lephalamende njalo owayesaziwa ngokukhankasela ukuthi lo mgwaqo ulungiswe.
Ithukhile umntu abakhuluma ngayo ayizo nganga ngoba ilokhu kusalungiswa leyo 2 kilometers lo umnyaka wesithathu phose isnowstorm esifo lokhu belungisa leyo 2 kilometers ukuthi kungafika izulu ke kumiwe ukuthi kungayekela ukubhadalana ke kumiwe khathi sesikhuluma nje sebebuyele kodwa akukalungiswa lutho into elokhu kuthiwa iyalungiswa akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga kufanele ukuthi nxa uminister engakakhulumi akaqala ebona izinto eziku-ground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezika-accurate khathi sekuyayangisa lokho ukuthi nxa engakhuluma tena kule 2 kilometers asebezilungisile bona belokhu bengakazicedile abezi 2 kilometers sezicedinyeo
sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe
umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwe-government ye-Tuet eyayincedisana le-government yezimbabwe kutheke sekukuthi i-government yezimbabwe isisenza umbuso ohlukuluza abantu ngesikhathi sikamgabe kwasekusiba-ke lokulokhana okuthiwa i-Tuet yabuyayo uma esivumelwaneni leso ngoba ukwenza kweZimbabwe basekunqamula izivumelwane ezazivumelene. So from 93 wasusima-ke kwakungenziwa lutho wawusanda kusuka e-airport. Ngiyakhumbula kumbe abalaleli bazakhumbula xa ngingena ngo-2000 ePhalamenti ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkayi. Kusukela khonapho-ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers. Kwesi sikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho ibe khona kuthi imali ikhona kodwa-ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingase ya-allocatwa sibeka kwezinye indawo so ngomgwaqo sibile singathi from 93 kuze kuzefika kathesi ngibona ngani sokudlule over 30 years sibili esiphelelelo silesiloku sithi sina umgwaqo wenkayi uyalungiswa njalo kathesi esingathi asebeulungisile sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki enyathi sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayofikisa khona enyathi nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120
eminye-ke imigwaqo emathebeleland
dadwethu ukuthi sikhuluma ngomgwaqo wemathebeleni sokusiyangisa sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya e-Victoria Falls uyayangisa ngoba i-Victoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo ngoba usulamagodigodi kakusahambe eke ngikhuluma kunje kunje angikhulumi-ke ngawo umgwaqo wenkayi kawuvele kawuhambeke uhambe nje yonke indawo usiya kubola upane ungena usiyale usiya kubo tsholotsho akula mgwaqo etsholotsho uhambe usiya wedinga sowafa sungamaphodoli umbokomboko angikhulumi ke nxa usudlula edinga usiya phambili yinto ezingahambekiyo so ngathi nje generally imathebeleland yonke particularly imathebeleland north umgwaqo mibi kakhulu kakhulu engingathi-ke imathebeleland north inganika iprovinsi lena esinethethe uhulumente kubangela ingozi kubangele ukufa kwezimota kubangele ukuthi kungabi le-development ngoba i-development ihamba nemigwaqo ehambekayo ihamba lama-railway line ahambekayo ihamba lama-frematina asebenzayo yiyo okuthiwa yi-development so kakukho okukhona okungaletha i-development ezimbabwe anduba kuqale kulungiswe imigwaqo
lo ngumnumzana Bednico Bhebhe owayemela inkayi edalele ephalamende obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. Sixoxe njalo lo mnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Yena ochasise imizamo enziwa nguhulumende ukulungisisa imigwaqo esigabeni sakhe.
Ngiyabonga dadewethu Sandile ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka wakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland North kakhulu eMathebeleland North indaba yeBulawayo Victoria Falls Bulawayo Nkayi Bulawayo Tsholotsho Cross Date Kamative Ubhinga indaba vele ngihlala ngikhuthaza uhulumende njengohulumende ukuthi kule mzamo nje wanibona kule something okwenzakalayo nje kulezi nsuku kuBulawayo Nkayi Road but it's not enough isikhalele ukuthi kubhajethi yalo nyaka nje ngasayinwa ikitsho ngoba kathesi wachova ngebhajethi adi khona kulunywana umnyaka ophelileyo yi-carry over yebhajethi yalast year umsebenzi yawungaphelanga so bazaqedisa i-5 kilometers eyalast year then sesingena ku-14 kilometers kilometers ya this year ukuthi kuze sikave indawo engani kulwana but while list kuzange ukuchova itaritara ngeke ichovo ngomnyako wodwa at least into esikhuthazayo iminister of roads ukuthi at least ilale remaining kilometers ugrade ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle ukuthi abantu befike enkaya then uVictoria Falls Road sekuzanya inkulu contract okona pano Bitumen World anqade emile because of ama resources base sifake lamanye ama teams lethe silawe province emguza ecover 60 kilometers zefika ensuza kule esukele ensuza elupani yefika phambi kwelupani then yedate le wange le Victoria Falls ukuthi zineke sure ukuthi ziya maintaina umgwaqolwana wa list kusamobilize ama resources ukuthi Bitumen World ebuyele ukuthi resurface the whole umgwaqo weBulawayo Victoria Falls then sikhangela umgwaqo weBulawayo Cholocho Road lawo nonyaka ubudgetelwe about 20 kilometers esikhangelela ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo asoze ufike eCholocho nge 20 kilometers leyo le remaining kilometers layo kugradwe ukuthi ukwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholocho ngemoto yakho ngoba kade singamagoda kuhambeki but lezi kungagradwa kufuthelwe le gravel kuzagwanisa ukuthi kuhambeke sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithara
okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka ukuthi uhulumende uzwafeza konke lokho okuchoyo njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside ikakhulu umgwaqo wenkayi kulokho kuhamba mbijana mbijana ikilomitha eyodwa amathathu
angilesiqiniseko sisihambi because iSecond Republic ayifanani leFirst Republic and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto esenzakala kabe ngama resources ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi wephambili but ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokhu ama resources izimali zitholakele khonoke ngikhuluma uza kubona kusenzakala sishona
umnumzana Richard Moyo ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebelele North ubexoxa lo sithanikele emhlanga weStudio 7 isiqalile imidlalo yama semifinals awe Africa Cup of Nations iAFCON sikhuluma nje iNigeria leSouth Africa ziku 0-0 njalo zihlaba ikhefu iIvory Coast yona izanqikilana leDRC kusikhashana esilandelayo Utabo kanxube weStudio 7 uxoxe lowake wadlalela iqembu lesizwe lama Warriors uRonald Gidiza Spanda.
Ngabona amathini esemifinali ukuthi udlale adlalile kumbe bakaqale khona so kunzima kuzadlala ezinyosini wonke amathini akhona banala ichance yokuthi final kodwa thina njengabantu in Africa khanye ukuthi bethu bafana labaningeni kodwa hhayi
Sibone abaningi eZimbabwe labo bekhangelele ukuthi iSouth Africa ingabe idlala ekushela phana leNigeria. Abanye bebesithi iadvantage leSouth Africa ngeyokuthi ilabadlali abaningi abangadlali bekwamanye amazwe kodwa abadlalela eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungayipha amathuba angcono kulamanye amazwe ukuthi layo ingene kufinal. Kumbe ithathe inkeso
isikhathi esiningi uyabona abantu laba abadlala out of the country kanti abantu asikehola imali ezinkulu sekuyela ama-big salaries loka njengamanye asotipa sekeyihola imali ezinkulu ngalesikhathi esiyi-management abalahanganyana eyomuntu odlala local uyandastenda layo osufuna ukuthi ilizwe lakhe libonakale ofuna ukuzimakhekha inewey kuyabancedisa ngoba ngabantu abalandileyo abasafuna labo ukuthi bengazakale emhlabeni webhora so ngabantu abahlala ngesizwe yabo yonke abanganasikhathi sokuthi bebele endaweni emsizini eminingi lezi bafuna ukuzihlala bebonakale nakuthola ama-bitlup so yes kuyabancedisa ngezinye indlela but kuphinde be-disadvantage endaweni ze-experience yabona kwesinye isikhathi abantu abadlala awufikeni bahlangana lezitethu ezinto before babele experience yokuthi i-situation enze ngiyimva so isusiwe ngiyimva so futhi hayi ngokubona kwami hayi kuzabancedisa
Ivory Coast le DRC yiphi elingayikhangelela lapha ukuthi ngabe inqoba
ngendlela i-Ivory Coast eyangena ngayo ukuthi zifike next stage esikuyo thiwa ufake ngathi yaphuma kudala and ithi le ibuhomu
Ronald Gediza Spanda wake wadlalela iqembu lesizwe elama Warriors. Silikhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esixoxe khona ngemidlalo ye AFCON nama semifinals. Kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo.